vamanesa mwari dzavamagaisa dzaunga namarare nhasi zvichirangarira upenyu hwavo zvichitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika nezuro. Ataura akamira sababa vemhuri yekwamagaisa varobert magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake. Vashaurawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvivarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika.
Yes, ZANU-PF yakabudirira zvakachata. Yes, nyika yakabudirira zvakachata. Pakune chirwadzo chakuda kuchiita acknowledge. Mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kukendi resident the lecture. Mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoti, vana Saga. It tells you kuti education yetu pane uchakanaka chatinofana kuacknowledge. There are good things that are in the liberation struggle for Jews. Some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereignty, the land of men is one of them. The ability to vote, one man, one vote. But that ability to be able to bring our country back and to define ourselves as a people is more than the football, is more than the liberation struggle.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara avo vakashanda naDr. Magaisa vari chipangamazano chavamoge muchangirai vati mufi aive munhu akanga achinyora zvinhu zvinoita kuti nyika isimukire uye vakanga achishanda zvikuru kusimudzira vamwe kuti vave vatungamiri vakatwasuka uye vanorwira zvido zveveruzhinji.
Nyikaleko anotambuwa kuverenga. Nyikaleko anotambuwa nekuita research. Izaleko anotambuwa nereflection. Ndosaka yaizi good secretary kwete good secretary vamagaisa vairambuwa nekuenda kunoverenga nokuita reflection vopinda vakura dsr after a
vamwe vanhu vari parufu apa vanosanganisira muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamirira bato reMCA avo vati mufi akabata basa guru mukudzidzisa vanhu nezvemutemo.
Gaisa takaona zvakawanda zvaakaita chikuru chaakanyanyoita wakatarisa kusa vanhu vezimbabwe kuti vadzise kuti mutemo unoshanda zvakadii, mutemo unokwanisa kuvabatsira sei, mutemo unokwanisa kukanganisa kuvari muhurumende. Asi unenge mutemo pamwe wakatonaka pake zvavo. Akaita nezvaainyora zviya zvainzi Big Saturday Read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona, asi zvaizotarira kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don Dr. Simba Makoni vaimbova gurukota rezvemari vati vamagaisa vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora Magaisa semudzidzisi wangu pamusana pekuti mazano aaipa nyika yedu akadzama akawanda ndakaona achindibatsirawo nyange ini muupenyu hwangu. Ndaitorawo Magaisa semutungamiri wangu pamusana pekuti zvakare zvinhu zvaaibatsira nazvo nyange munhu anga ari pachinhanho chipi muupenyu kana aizviteerera zvakanaka aiona zvichimusimudzira. Saka ini ndakaona ari munhu akandibatsira mune zvakawanda anga akakosha akakodzera kuti ticheme newe mhuri yake.
Magaisa vakaberekwa musi wa 9 Nyamabvuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa nechipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.